Madzimai anobva kuZimbabwe anorara mhande kugadzira musoro muguta reFanzi Town Botswana vari kushambadzira vari kudarika nenzira kuti vanogadzira musoro. Mumwe wemadzimai aya ndimuzvare Nomalanga Sibandavo vanoti vakadzidzira kutaura mutauro unotaurwa munyika iyi vosvitswana nekukurumidza kuitira kuti vakwanise kusvaga vanoda kurukwa musoro. Muzvare Sibandavo vanobva kugokwe vanoti kugadzira bvudzi kwavo kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta vana vavo vakatsaura kuZimbabwe pamwe nemumwe mudiki vavagere naye kuBotswana kunyange hazvo vachigara vachiita vakiti negonzo nemapurisa enyika iyi.
Aya kungomhanyiswa nevakomana ndo vatosangana navo mapurisa chechisungwa chindidzokere kumusha zvinoitoda kugara muno kumusha hakuna mari hakuna mabasa vato hatingaita because takawanisa maedresa zvikoko.
Vabvakura vabvumidzwe kuita basa kana business rekugadzira musoro muBotswana sezvo hurumende yenyika ichiti basa rezvizvarwa zvenyika iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa hove, mhuri weshangu nehembe amai Florence Manzungu vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso vachiti varume vanodawo kubatsirwa.
Ini ndinogara ngune murume wangu handisi but ndine zvandinotengesawo. Ndinotengesa fishi, ndinotengesa mavegetables, ndinotengesa zvokupfeka. Ya, tinotengesa zvimwe zvakasiyana-siyana zvinenge zviripo panguva iyoyo kuti tikwanisewo kuzviratimira semunhukadzi. Tisangomirire kuti vana baba vatishandire vachitiunzira mari kumba.
Amai Justina Ngwenya avo vane makore 41 chete uye vachirima muriwo kumapurazi eGlen Valley ayo ari pedyo neguta reKhaboroni vauza Chido 7 parunaro kuti vari kurima asi dambudziko ndekwekutengesera.
Tinori mufollowing range saizvozvi vazhinji vanowanzoti tomwe makuita masales vanowanzoti single handiti dzinongoti supply mashops and everything vanongo vachiti sechi different makwanza handimaoni saka ndomamwe matambudziko atinosangana nawo.
Amai Tendai Chimombe vakazvarirwa kuBuyera ndokukurira kuMvuma vanoita basa rekusona muguta reFrancis Town. Vanoti kushayikwa kwemagwaro akakwana kunoita kuti vasabhadharwe mari inogutsa kwavanoshanda.
Machallenges atinosangana nawo like izvezvi as I told you kutindika zvekusona so unatoona kuti munhu mari yaa anokuchaja kuti unzi ndo mari yaari kukupa asinotweki it all yet you'll be working pamwe pacho uchinzira kuti munhu achida kutoshanda overtime but at the end of the month they won't give you mari overtime maona saka kungoshinga zvokuti hapana zvandingaite
kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri yavo. Amai Chimombe vanotengesawo matemba nedoo zvavanohodha muno senzira yekuwedzera mari yavanowana kubasa. Asi amai Pauline Marembo vanoti kusvaga mafuro manyoro uku vakavaparira sezvo vakabva vaparadzana nemurume akanga asara kumusha.
Ndangosingoona unotiwo ndakuremerwawo ndaane machallenge zvakawanda mukuchengeta vana school fees marenti kana webasa ndaona kuti zvina ndita vana kumusha ndiyo kubasa kuBotswana.
Nzara iri kunzi iri kupfunya chisero munyika ndo iri kutizwa nevanhu vazhinji vachienda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.